Manera kana kamuri yeZimbabwe ino iStudio 7
tichitefenyura tiri muWashington DC. Lingali chona njani Zimbabwe omuhle. Le yiStudio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe.
Sisakaza sise Washington DC.
Manera akanaka vatereri, tinosangana zvakare manera nhasi uri musi wesvondo gumiguru 20, 2019. Makateerera kuStudio 7 nepfenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa neStudio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini wenyu Jonga Kandemiri ndiri muWashington DC ndichiti ezvinhu zviri muchirongwa chedu chanhasi.
Yakareba zvikuru, ine zvinhu zvakati wandei, saka tinotarisira kuti dare guru reZimbabwe Heads of State and Nominations rinofanira kuti ridzeye rigoona kuti urongwa hwakafanira ndehupi.
Mutungamiri wenyika vaEmerson Mnangagwa vanonzi vakaramba kurudziro yesangano revatungamiri vemakereke reZimbabwe Heads of Christian Denominations yekuti sarudzo dzimbosendekwa kwemakore manomwe. Sangano rinomirira vatori venhau vechidiki reYoung Journalists Association rinoti riri kushushikana zvikuru nekwarinoti kushungurudzwa kwevatori venhau nemapurisa pavanenge vachiita basa ravo. Chikwata chenhabvu cheZimbabwe Warriors chinobudirira kuenda mberi mumakwikwi eChan zvichitevera mangange achaita neLesotho. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Mutungamiri wenyika vaEmerson Mnangagwa vanonzi vakaramba kurudziro yesangano revatungamiri vemakereke reZimbabwe Heads of Christian Denominations yekuti sarudzo dzimbosendekwa kwemakore manomwe. Bepanhau reSunday Mail rinoti vaMnangagwa vakatenda zvikuru urongwa hwemakereke uhu, asi vakatsinhira kuti pfungwa dzese dzinofanirwa kunge dzichienderana nebumbiro remutemo wenyika. Vatungamiri vemakereke ava vakanga vabuda nekurudziro iyi vachiti zvinopa nyika mukana wekuvaka chivimbo pamwe nekumutsiridza upfumi pasina kukanganiswa nezvematongerwo enyika. Munyori mukuru wesangano reZimbabwe Heads of Christian Denominations, Reverend Dr. Kenneth Mutata, vatenda kuti vakatambira mhinduro yakabva kumutungamiri wenyika, asi vati vanoda nguva yekuti vambotanga vagara pasi sesangano vachiziva mhinduro yavaMnangagwa iyi. Vanotiwo havasati vawana mhinduro kubva kumutungamiri webato reMDC vaNelson Chamisa, asi vatotanga nhaurirano neumiriri weveruzhinji. Ngatinzwei vachitsanangura.
Chekutanga Jonga nechekuti mhinduro iyi yakareba zvikuru, ine zvinhu zvakati wandei, saka tinotarisira kuti dare guru reZimbabwe Heads of Christian Denominations rinofanira kuti ridzeye rigoona kuti urongwa hwakafanira ndehupi. Chikuru chatinoda kutsvaga ndechekuti pane any silver lining here, kana kuti mukana wokuti nyaya yenhaurirano irambe ichienda kumberi kunyangwe zvimwe zvarambiwa mukati nemhinduro yabva kuna vaMnangagwa. Chechipiri ndechekuti tichakamirira kuwana mhinduro inobva kuna vaChamisa kuitira kuti tigoongorora mhinduro dzacho dziri mbiri kuti dzinoreva chii, uyezve tichibva pana patinoenda kupi. Chetatu ndechekuti nhaurirano dzatanga namamwe mapoka akasiyana-siyana eorganized society kuti tinzwe kuti ivo vanofunga kuti nyaya yatingabatsirana pamwe chete savanhu veZimbabwe kuti tisvage davidzo yakazara yenhamo yatakatarisana nayo nenyika yakamira sei. Ndofunga izvozvi, ndo zvandingataura kwenguva ino tisati taita dare reZimbabwe Heads of Christian Denominations.
Tiri kuona iwo mutungamiri wenyika vakasimudza nyaya yebumbiro remutemo vachiti ndoravari kutevera, saka vakwanise kubuda mariri. Imi pamaa mabudawo nekurudziro iyi, mamusina kunge maiso here nyaya yebumbiro remutemo iyo?
Handigoni kuti ndipinde munyaya yakadzama yekupindura mhinduro yemukuru wenyika, nekuti kugwaro ratanga tatumira kwavari nyaya yebumbiro remutemo yanga irimo uye zvese makereke hazvigoni kuti tisatoona nyaya yebindiro mutiyo kusirias nekuziva kuti organization yakatanga kukurudzira kuti kuve nebumbiro remutemo weZimbabwe kana kuti atingati homegrown constitution yakazotungamira pakuzvadzwa kwenational constitutional assembly. Basa iroro vakatangwa nemakereke kuma90s. Saka makereke hazvizomboiti kuti asatora nyaya yeconstitution serious. Makereke haatori constitution mhando, anotora constitutionality pamwe chete neconstitutionalism zvichifambirana. Saka kungoti pane chakanyogwa mumutemo doesn't constitute kutevera mutemo. Saka hatisati taongorora kuti manyorero avaita nenhau yemutemo yakaita sei, asi nechibimbu maonero edu ndeyekuti tsamba yatakanyora hairambi mutemo, but inotsvaka nzira yekuti mutemo ungararamwa sei muzvokwadi.
Saka munotarisirwa kusangana riini
mukati mevhiki momu pachaita initial consultation? Tinoziva kuti utungamiri hwemakereke eZimbabwe Council of Churches vane musangano pavhiki rinotevera apa. Utungamiri hwavo hwese huri kusangana kuongorora mamiriro akaita kunze nezvimwe zvakadaro nemhinduro iyoyi inobva kumapato enyika ichaongororwawo zvekare.
Vanga vari munyori mukuru wesangano reZimbabwe Heads of Christian Denominations, Reverend Dr. Kenneth Mutata, vari parunare muHarare neStudio 7. Sangano rinomirira vatori venhau vechidiki reYoung Journalists Association rinoti riri kushushikana zvikuru nekwarinoti kushungurudzwa kwevatori venhau nemapurisa pavanenge vachiita basa ravo. Izvi zvinotevera kurohwa kunonzi kwakaitwa mutori wenhau ari kudzidzira basa rake achishanda neAlpha Media Holdings, Ruvimbo Muchenje neZuro nemapurisa muHarare apaive munzira kuenda kubasa. Mutauriri wesangano reYoung Journalists Association, Leopold Munende, anoti Muchenje akapfuura nepairwisana mapurisa nevanotengesera mumigwagwa zvichitevera mashoko ekushaya kwemumwe wevanotengesera mumigwagwa vatafadzwa tamangani vari muhusungwa. Munende anoti mapurisa akaona Muchenje akatakura kamera yake akatanga kumupomera mhosva yekutora mifananidzo achibva angotanga kumuzvindikita nemboma. Aka akasike kutanga kuti vatori venhau vasangane netsaona dzekurohwa nemapurisa vari mubasa ravo, sezvo iye Munende ari mumwe wevatori venhau vakarohwawo nemapurisa vachiita basa ravo. Munende anoti sesangano vari kuronga kukwidza mapurisa kumatare edzimhosva. Studio 7 yakundikana kunzwa divi remapurisa panyaya iyi, sezvo takundikana kubata mutauriri wemapurisa Assistant Commissioner Paul Nyati. Ngatinzwei hurukuro yataita naMunende.
Ruvimbo Muchenje iye tichitaura naye iye anoti iye aienda kubasa akasenga kamera emveni papane vechidiki vaikonana nemapurisa aisa pamutambo padhuze nepaZimpost muna Julius Nyerere uko vanotengesa vachikokora kuti mauraisa chi mumwe wedu amakarova akafira mujeri tamangana. Saka mamwe mapurisa paakaona Ruvimbo achipfuura akasenga kamera vakabva vati endai munobata munhu. Mapurisa echikadzi ndovatibatai munhu rova yemunhu yasaseidi hanisiseidi vakati dhilai nemunhu uyo arotora mapicha zvamwe vechirume ndovakazaminga vatanga kumurova musana kwese nekumagadziko.
Saka ane mhosva yaakapomerwa here nemapurisa kana kuti akasungwa here?
Aiwa havana kumusunga, vakangomurova vakangomusiya. Ndipo paakazofonerawo ndeke kubasa nevamwe vanhu vo102 akabva aendeswa kuchipatara chiri muHarare kuti arapiwe awanewo kubatsirwa.
Saka achiri muchipatara here pari zvino?
Aiwa pari zvino ari kumba, ndaitaura naye nezero manherunanhu asina kufeni. Anga achiti hanzi musana wake ndiwo wakangoita kakuoma asi ari nani zvake, hanzi ndikazorora nhasi kanga mangwanani ndinenge ndava nani. Anga achiti ari kufanoenda kumapurisa nhasi kuti anonoripota nyaya yake yekurohwa.
Saka hamusati manzwa kuti akwanisa kumhangara here nyaya iyi kumapurisa?
Ndakanisa ndataura naye, but pandataura naye nhasina kufeni anga achiti mukoko ari kugadzirira zvichaende. Saka ndizi hana kuzobvunza kuti waienda here kana kuti hakati waenda.
Tirikuona kuti iwewo Munhende wakamborohwa nemapurisa nguva yairatidzira vesangano reATUS iwe uchiita basa rako. Muri kuona sei zviri kuitwa kuvatori venhau izvozvi nemapurisa?
Pakaitika zvakaitika muna Novhemba zvekubvisa vamugabe pachinda vamunangagwa, pakaita kamweya kayake kuti zvinhu zvinogona kuchinja. watapiwe na wone zvimwe zvinhu of course zvinogona kuita sei mabattery azvo zvinokwanisa kuchinja asi zvatakona ndezvekuti zvinhu izvi zviri kutoita hondo in actual fact media landscape yedu yakutoshata down zvekuti takutotya and especially kana zvichiitwa kune vechidiki vechidiki tichazoitika ndechekuti kuchagumisira kwava nevatapiwe nhau vechidiki vagara vanototya takungonyorawo nyaya dziya dziya dzekuti kuitira kuti ndisaita sei ndisazobatwa kuitira kuti ndisazorowa zvinova idzo nyaya dzisingabatsiri.
Saka imiwo sesangano revatori venhau vechidiki mune zvamuri kurongawo kuita here pamusoro pekushungurudzwa ikoko?
Besides kuri kuripota paroda kusuiwa atarova mai yangu journalist nekuharasa vatapiwe nhau vechidiki vanosanganisirawo inini vana Love John Tonkiza anonyorera kukesisi chat vana Ruvimbo Mchenge wekunyuti tikuda kusuwa ekuti zvataona nechekuti majournalist aramba achingorohwa achiabhuziwa todzokera kumabasa saka uyo arova haaneinazvo munyatanoza ndinongorohwa hapana zvinoitika kwandiri saka chatakaona nechekuti apa tichienda mberi ngatibatei mazita evatrova ngatibatei mafesi avo ngatibatei pavanoshandira tikwanise kuvatsvaka tikwanise kuvasunisisa kana vachiripiswa varipiswa kuitira kuti vave example kune mumwe arida kuzorova mutapiwe nhau.
Uyo anga ari mutauriri wesangano revatori venhau vechidiki reYoung Journalists Association Leopold Munhende ari parunare muHarare neStudio 7.
Chirongwa cheStudio 7 chinokuudzai zviri kuitika muZimbabwe mazuva ese. Munokwanisa kunzwa Studio 7 na 6 AM muvhuro kusvika chishanu pamasaisai anoti 909 AM, 4930, 7270 ne9885 shortwave uye na 7 PM mazuva ose pamasaisai anoti 909 AM, 4930, 6040 ne15460 kHz pa shortwave. Pindai muchirongwa cheLive Talk na 8 PM nekutumira ma WhatsApp message kana ma voice message pa namba dzinoti 001-202-465-0318. Namba idzi zvakare 001-202-465-0318. Tinotefenyura chirongwa cheLet's Talk ngatikurukurei paFacebook page yedu yeVOA Shona musi wechipiri nemusi wechina kubva nguva dza 4 pm kusvika na 5 pm. Musi wechishanu kubva na 4:45 pm kusvika na 5:15 pm. Musakanganwa kufarira Facebook page yedu yeVOA Shona. Kurudzirai hama neshamwari kuti dzitifarire.
Tombotarisa zvaitika kune dzimwe nyika. Zviuru nezviuru zvevanhu vari kuratidzira zvafora muHong Kong nhasi zvichicherechedza kupera kwesvondo yechimakumi maviri vanhu vachiratidzira kwavari kuona sekuedza kweBeijing kuisa guta iri pasi payo. Mauto eAmerica abuda mukamba yavo hombe kune dzese iri kumaodzanyemba kweSyria. Gurukota rezvekudzivirirwa kwenyika muAmerica vaMark Esper vachiti mauto ese ari kuburiswa muSyria achaiswa kumawirira kweIraq, uko acharamba achienderera mberi nekudzivirira mabasa eugandanga ari kuitwa nechikwata cheIslamic State mudunhu iri. Iye zvino tomboenda kuna Mike Hove weStudio 7 achitipa chirongwa chake chevechidiki icho chinotarisa zviri kusangana nevechidiki muupenyu hwavo.
Kwazwai 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 mhuri yeZimbabwe, ndinomugamuchirai muchirongwa chedu chevechidiki chandinokupakurirai svondo rega rega. Ini ndini Mike Hove. Nhasi muchirongwa tiri kumborova mimhanzi, tine hurukuro naPiyo muimbi wechidiki. Mr. Producer, ngatimbovaroverai mimhanzi yaPiyo. Hanzi naPiyo, pfacha nengoma.
Taira ngoma yakwenyambira, zimuka dzana uzazaririra. Kangoma kekwedu kane mukurumbira, handinyazeza huruva ndateharira. Taira ngoma nyambira simuka tsana uzasarira kangoma ke kwedu kane mukurumbira ani yazeza urwanda te hari kazvika pa
kanziyo kapiyo facha nengoma piyo zvirikufamba here chimboudzawo vatereri zvizhinji otanga uchitiudzawo kuti piyo ndiye ani obva watiudzawo zvizhinji pamusoro pemimhanzi yako.
Yes, mukoma wangu. Kune vatereri vangada kuziva Pio ndiro zita repastage. Pio anoita musambo weAfrojam. Pio is 25 years old. Akakurira kuchitungwiza. Ende akatanga zvemimhanzi achingobva kuchikoro mugore ra2010.
Pacha nengoma, kanziyo kakaipa mkoma. Tiudzewo zvizere pamusoro pekanziyo aka.
That was my first album, so it's an introduction to the people kuti ndauya nayo ngoma iyi yekuti muchajamba zvekuti haikona.
Pio ndakaona padande mutande kuti wakaburitsa video yenziyo inonzi Hande. Tiudzewo zvizere pamusoro pekanziyo aka.
Hande, it's a inspirational song yandakaimba ndichikurudzira vanhu kuti pane zvese zvaungave uchiita zvinoda kushinga patience and consistency kuti urambe wakadzvanya kusvika wasvika kwaunoenda.
Muri yeZimbabwe nasi muchirongwa tina Pio. Regai ndibokuridzirai kamwe kanziyo kake.
Kana tiri kwedu, tiri kwedu tinoirove nguma tsano. Kana tiri kwedu, tiri kwedu tinoirove nguma tsano. Tinoishambura kuchitsungu kuidambura paruzepa. Tinoishambura kuchitsungu kuidambura paruzepa.
Anzi na Pio tiri kwedu. Pio, ngati mbokurukura pamusoro pealbum rako, chii chakakupa shungu dzekuda kuburitsa album?
Pacha nengoma yealbum randakatanga kunyora since 2014. Ndakatanga nditori as an sim dance artist, but passion yanga iri pakuti nditry kurowa music nemagitar. Dakara ndazongoti ndaita shungu kuti regai ndichitese ndipinde mustudio ndibudisa album rakasiyana nezvimwe zvandaimboita kumashure. So I was inspired by Lucky Drew. Muno mulocal ndo inspired na Ja Prezer. Yeah.
Nguva ndiyo yadyanana. Tichipeta chirongwa, tiudzewo kuti ndeipi nziyo yaungati waburitsa yaunofarira zvikurusa. Uyezve vanoda kuteerera mimhanzi yako vanofanirwa kuenda kupi?
Nziyo yandingati ndinofarira pane dzimbo dzangu dzese ipapo ndinganyepe. Nziyo dzangu dzese ndodzitreata sevana vangu. Hapana yandingati ndoyandofarira the best kunyanya. Vanoda kuzondibata vanondibata paFacebook it's POZW, Instagram it's POZW, on YouTube it's POZW. Nema WhatsApp group atina watinoshare music. Vanoda kuzosimbisawo vachida kutengawo music yedu iri pa www.oyosmusic ndopainowani. Ndinotenda.
Aiwa, takunzwa zvakanaka Pio, tinotenda zvikuru nekuva nesu nhasi muchirongwa. Muri yeZimbabwe, nguva ndeyadyanana. Ngatisanganei padande mutande apo paTwitter uyezve paInstagram @BigMike3 BIGMYKE3 ndiyo username yangu. Ngatisanganei nemusi wechipiri pachirongwa The Connection, chirongwa chedu chevechidiki. Anokoneka ine mufaro ndini wenyu Mike Hove. Ndokusiyai nekanziyo kaPio. Hanzi, amen, hallelujah. Bye-bye!
Tinotenda Big Mike. Iyo zvino tirikupai chirongwa chezvechitendero chamunopakurirwa naTanonoka Wande weStudio 7.
Yesu simba rangu, muri
simba rangu, muri simba rangu, munodi pasimba.
Manheru akanaka vateereri, ndinokuchingamidzai nemufaro mune chimwe zvechirongwa chedu chezvechitendero. Tinoziva kuti Bhaibheri rine mabhuku maviri atinoti Old Testament neNew Testament. Nhasi tinoda kutarisa mabhuku maviri aya. Anokwikwidzana here? Anotaura shoko rimwe chete here? Ane chinangwa chimwe chete here? Kutibatsira kunzwisisa nyaya iyi, nhasi tina Reverend David Simango vari kuManchester kuUnited Kingdom. Dr. Simango, makadini henyu?
Tinofara baba wande, makadini zvenyu?
Tiri nani, tioda kuzivavo zvekuti kuti testament zvinorevei?
Kuti testament zvinoreva sungano kana kuti chitenderano. Ndosoko zvanoreva. Saka tine sungano itsva nesungano yekare. Chitenderano chekare nechitenderano chitsva.
Sei iro Bhaibheri rine matestamende maviri?
Chatinoona tichiti testamende yekare kana kuti testamende Old Testament, zvinotsanangura kuti zvaireva kuti zvichazouya zvinozotevera zvinhu zvinenge zvichibva muOld Testament. Old Testament ndihwo hwaro hwetestamende ichazenge ichizouya testamende itsva inenge iri mubata kwaishe Jesu Kristu panenge achizoponesa rudzi. Nokuti yokutanga inove Old Testament ndo inotatsanangura nhoroondo yokurasika kwomunhu nokuda kwaAdhamu. Saka nokuda kuda kwaizvozvo Mwari akarangarira kuti aponese rudzi. Saka nokudaro ndopa akazovuisa mwanakomana wake Kristu Jesu aozotipa yatinoti isusu testamende itsva. Testamende itsva inotsanangura zvekahwanda zviri mutestamende yekare. Testamende yekare inenge ichitaurawo zvichazouya zviri mutestamende itsva. Saka tichiti testamende tinenge tichireva zvitenderano kana kuti sungano yakaitwa naMwari pakati pevanhu vake vaIsraeri. Ichizobata zvekare vanhu vachauya vanotevera vemarudzi anotevera kuburikidza naKristu Jesu.
Zviri mumabhuku maviri aya, matestamende maviri aya, pane pazvinokwikwidzana here?
Hapana pazvinokwikwidzana baba Hwande. Chiripo ndechekuti testamende yekare yakafanana nomunhu ari kunongedzera kuti kuchauya. Saka tochiti isusu iri kunongedzera kuna Kristu. Mameseji ose arimo mutestamende yekare anenge achitaura pamusoro pemwanakomana waMwari nezvese zvirimo zvinotsanangura pamusoro pemwanakomana waMwari. Munozoona kekare kuti Mwari anotaura maningi nokuda kwenyaya yeropa. Kana ndichiona ropa richapfuura kwamuri, kwanga kuri kutsanangura pamusoro peropa romwanakomana wake richazodeurwa pakuchinjikwa nokuda kwezvivi zvevana vevanhu kuti vaponeswe. Saka Old Testament inobva yatsigirwa neNew Testament mukuuya kwaKristu Jesu panyika pano.
Isu tajaira kuti chisharu chisharu, chitsva chitsva. Kana takatarisa pamabhuku maviri wayaya, Old Testament ichiri kushanda here mazuva ano?
Mabvunzo mabvunzo akanaka zvikuru. Inonyanya kushanda zvikuru ndiyo pane hwaro hwechiKristu. Kana munhu ukaidzidzisiwa ukanyatsobata shoko rayo kana kuti meseji yeOld Testament, inoratidza zvikuru kuti kwazvese zvirimo zvinotsanangura kana kuzarurirwa, kana kuzarurirwa kwaJesu Kristu, kuti zvese zvirimo zvinotsanangura Kristu. Saka dzakabatana. Tingangoti zvedu Old, asi chinhu chimwe chetecho chine mativi maviri, divi raitendeka nedivi razosvika. Tochiti isusu kana mumvuri mukaona mumvuri moziva kuti pane munhu ari kuuya. Asi kana azosvika munhu uya, hamuchatauri nezvemumvuri, makutaura pamusoro pomunhu uya. Saka Old Testament yakafanana nomumvuri. Saka Kristu paakauya ndiye aitaurwa neOld Testament. Hatichatauri pamusoro pezvimwe zvizhinji, takutaura pamusoro pake iye aitendekwa kuti ndiye achauya.
Aiwa vateereri, nemashoko iwayo abva kuna Reverend Dr. David Simango vari kuManchester kuUnited Kingdom, ndinoimba kuti tanzwisisa pamusoro pemabhuku maviri aya, Old Testament neNew Testament. Reverend Dr. Simango, tinotenda zvikuru nemashoko enyu.
Mazviita baba Hwande, tatenda vateereri.
Vateereri, ndo panoperera chirongwa chedu chanhasi. Tinoimba munenge muinesu zvekare svondo rinouya patinokuunzirazve chimwe chirongwa chedu chezvechitendero. Ini ndini Tanonoka Wande ndiri muWashington DC.
Tinotenda Tanonoka tichitendawo chikwata cheChrist Like Choir nekambo Jesu isimba katinoshandisa mune chino chirongwa. Munhau dzemitambo, mutambo weAfrican Nations Championships kana kuti CHAN watambwa nhasi kuLesotho pakati peLesotho neZimbabwe wapera ari mangange 0-0. Izvi zvavekureva kuti Zimbabwe yabudirira kuenda mberi nemubatanidzwa wezvibodzwa kana kuti aggregate inoita 3-1 zvichitevera kurowa kwayakaita Lesotho mutambo wekutanga. Nako kambo Kiss Dondoro kubva kune muimbi wechidiki Pio tabva tasvika kumagumo echirongwa chedu. Sezvo nguva yedu yapera, regai timbotarisa misoro yenhau dzanhasi. Mutungamiri wenyika vaEmerson Mnangagwa vanonzi vakaramba kurudziro yesangano revatungamiri vemakereke reZimbabwe Heads of Christian Denominations yekuti sarudzo dzimbosendekwa kwemakore manomwe. Sangano rinomirira vatori venhau vechidiki reYoung Journalists Association rinoti riri kushushikana zvikuru nekwarinoti kushungurudzwa kwevatori venhau nemapurisa pavanenge vachiita basa ravo. Chikwata chenhabvu cheZimbabwe Warriors chinobudirira kuenda mberi mumakwikwi eChan zvichitevera manganga achaita neLesotho 0-0. Tabva tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi, ivai nesu zvakare mangwana. Kana muchida kuti tumira tsamba mbozha, dzitumirei kustudio7@voanews.com. Anokoneka ane mufaro, ndini Jonga Kandemire, ndiri muWashington DC, ndekusiya mina Gibbs Dube.
soku isi